Banga reStandard Chartered raziisa kuti vanhu vane mari dzavo mubhanga iri havachakwanise kushandisa maATM cards kana vari kunze kwenyika kunze kwekunge vatanga vakumbira mvumo zvozonekwa kuti vanokodzera kupiwa mari here kana kuti kwete pasi pezviga zvakatarwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti uyu munongedzo wekuti zvinhu munyika zvave kutoramba zvichioma uye bond note rave kuramba richishaya simba apo makambani anoda kutenga zvinhu kunze asiri kuwanawo mari. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti zvaitwa neStandard imviro mviro yemhanza.
Zviri kukonzereswa nedambudziko rekushayikwa kwe hard currency and foreign currency munyika nemabond notes akauya zvakuita kuti even kuimporta chaiko nekunge waenda zviri kutaurwa izvo zvekuti kunge waenda kunze kwenyika zvaakunetsa kuti ungoshandisa kadhi rako nekuti mabhanga anenge achizoshoterwa nemari yekuti wanga wachizo balansisa manotsi account nemabhanga ekunze.
Mashoko aya atsinhwawo nemukuru wekambani yePickford Management Consultancy vaAlbert Mandizvidza avo vanotivo panomera muswe panonyerekedza.
Atingi tirikunyanya kukonzera izvozvo zvekuti dzimwe nyika dzakudotanga kuramba kushandisa makadhi ekuZimbabwe nekuti vanosvika kuti vakashandisa makadhi kupa vanhu mari kunze kwenyika mabhanga emuZimbabwe havazokwanisi kudzorera mari dzavo.
Asi vanotungamira bato rinopikisa uye vaimbova gurukota rezveupfumi Dr. Simba Makoni vanoti Standard Chartered inenge yanga yatosaririra kumashure segotsi nekuti mamwe mabhanga anga atogara atora danho iri kare.
Tinogona kuti zvitsva kana tikaverenga kuti patanga kushaya nyika mari vachiunza mabond notes mamwe mabhangi akatobva avhara ipapo kushandisa anonzi maInternational Credit Cards ndokubva vaburitsa avanoti malocal debit cards amunoshandisa muno chete. Kana waakuda kuenda kunze unototanga wakumbira kuti ndichafamba ndichazodawo kugara mazuva akati ndozokumbira kushandisawo credit card rangu wochikupa mupimo wacho wekuti unogona kushandisei. Asi zvitsva pakuti kutemera vanhu muganho wekuti mari yako unayo asi haugoni kuishandisa yese paunoda izvozvo zvauya nekunetseka kwaakuita nyika kuhora mari yekunze.
Vaenderera mberi vakati mabond notes kubva zvaaparurwa agara ari dambudziko kunyange hazvo gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vaiita manatsamukanwa endonda kurota ichiyamwa vachiti achabatsira vanhu. Vanotungamira bato rinopikisa rePDP uye vaimbovawo gurukota rezveupfumi vatendai biti vanotiwo vemakambani vaomerwa zvakanyanya nekushaya mari yekuti vakwanise kutenga zvinhu kubva kunze kwenyika nekuti hamuna dhora rekuAmerica.
So maimport payments haasi kuproseswa. Saka mari dzinobuda kunze kwekuye hadzisi kubuda. Every company inotenga maraw materials kunze iri kucomplaina because kubhengi kune maqueue ema-applications ema-telegraphic transfers kumanostro accounts hakusina mari.
Vana Soro Jena vanoti kutsva kwendebvu varume vanodzimurana. Ko, dambudziko rapinda mumusha iri ringagadziriswe sei chaizvo? Dr. Makoni vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nebato ravo reZANU-PF havasi kuratidza utungamiri zvopa kuti imbwa idye matehwe nekushaya muvhimisi.
Unanga hunodiwa paurwere hweZimbabwe kuita mabasa edu nenzira kwayo zvisina udzvanyiriri zvisina uori zvisina umbavha sezviri kuitwa navamugabe.
Vamandizvidza vativo zvine manenji kuti gudo ripunzike mumuti asi vati panyaya yeZimbabwe hakuna zvitsva nekuti nyika yakambofamba munzira iyi bhanga reRBZ richiri kutungamirwa navaGideon Gono. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.